A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, January 14th, 2016. Welcome to the Women's segment on Live Talk, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the use of social media platforms like WhatsApp, Facebook, and others. Their pros and cons. What are your views on the issue?
To join
our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
On the internet, you can also find us on voazimbabwe.com, voashona.com, and voandebele.com.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860, and 15460 shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. But, ladies, as you know, Thursday is your day, Pachinache Madzimai. We now go, PJ, to our main soundbite.
Ndakuti inini hangu tandakadzidza ndechekuti vanhu havakangani. Saka vanhu kana vachiita zvavanenge vachiita pasocial media, vanofanira kuziva kuti vanhu vane ndangariro dzinoenda kure. Saka zvakanaka nguva dzose kuti uzive kuti chinhu chaunongoisa pamhepo pasocial media chatoenderera nenyika yese, haukwanisi kuchidzora. Zvakasiyana nekunyora pabepa pekuti ukanyora wobva wati handakanganisa wobva watora rabha wobva warabha. Pasocial media chaunenge waisa chinenge chatoenda. Saka zvakakosha kuti vanhu vafunge kaviri katatu vasati vataura kana kuti vasati vaita urongwa hwavo hwepasocial media. Nekuti social media inoparadza ukama neushamwari. Nekuti vanhu nguva nechipanotaura vanhu vakawanda vane mafungiro akasiyana. Vamwe vanogona kutadza kufara nezvataurwa votanga kutukana. Nenguva munhu anogona kutaura zvimwe zvino kumbura vanhu. Saka chakanaka chikuru pasocial media kuti vanhu vabate hana dzavo vasakurumidza kusangana kuti hasha. Kana kuti kana uriwo unenge wavingwa watukwa wakanganisirwa zvakangonaka kuti munhu azvibate asaita hasha azvidzore.
Zvii zvamungakurudzire madzimai? Pane hurongwa here kana kuti yatingati etiquette kana kuti chiremekedzo chinofanira kunge chichiitwa nemunhu here paanenge ari pasocial media ipapa?
Etiquette yepasocial media inofanira kuita kunyanya vanhu vechidzimai vanofanira kuzvibata nekuzviisa pamberi pevanhu nenzira yekuti vanokwanisa kuyemurika vasashooreke. Sezvandambotaura zvekuti hasha vasawanze hasha vangotaura zvishomawo. Chimwe chinhu chandinoona ndechekuti vanhu nungo vanokurumidza kurumura upenyu hwavo vachigeza hapwa dzavo. Zvese zvinoitika muupenyu zvakanaka nezvakashata zvese kutinhukutinhu kwaakukanda pasocial media ine handioni iri etiquette yakanaka kana kuti ari mararamiro pasocial media akanaka iwayo. Zvinoda kuti hongu pasocial media tinenge tichitandara zvimwe tichitaurawo asi zvinewo tichibata tisingashambadzira upenyu hwedu kuti nyika yese ibayaziva zvese nechimiro chedu. Chimwe chinhuwo zvakare ndechekuti zvechandambotaura zvekuzvidzora nekusaita hasha nekudi nekuwadzana nevamwe. Chimwe chinhuwo chinotaurwa zvinonzikana ukaposta zvawaposta usabva wazvilaika iwewe, rega vamwe vadi vakupembedze kuti uchibva waposta ubva walaika. Saka ndo zvimwewo zvinotarisirwa pasocial media.
Tonight, PJ, on the Women's Roundtable, we are looking at social media platforms like WhatsApp, Facebook, and others, and how they are being used in the family structures. What are their pros and cons? So what are your views on the issue? We'd like to hear from you, our listeners.
And social media platforms like WhatsApp, Marvelous, are now being used widely to keep relatives, families, and friends in constant touch. But some communication experts warn that if abused, these platforms can be detrimental.
Yes, PJ, but some women also use social media platforms for business to advertise and market their wares. And social communications experts say it is important to separate your social profile from your business profile. And experts say it is important to make sure that you have branding which is consistent and mirror your image of what you want to portray, especially in your business.
Yes, even personally,
yes.
Your personality, mm-hmm. whether you're a Christian, you are whatever, it really should show mm-hmm. on your Facebook. In recent times, the media has also been awash with court cases of some couples who are now seeking divorces due to some messages of infidelity leaked on social platforms like WhatsApp. But marriage experts also urge couples to seek counseling when such situations arise before resorting to divorce.
So we want to hear from you, our valued listeners. What are your views on the issues, especially when it comes to WhatsApp, PJ? That's mm-hmm. one of the biggest platforms that are being used in Zimbabwe at the moment. So we want yes. to hear from the listeners. How are they using it? Is there some kind of etiquette where they decide that at what time should mm-hmm. a husband or wife be on, you know, WhatsApp?
Yeah, and it also is destroying even the family setup, mm-hmm. Fellowshipping in the house, mm-hmm. discussing some things face to face. You'll find that you'll be sitting in the living room. Mm-hmm. All your children will be on their phones, on their smartphones,
on tweeting, social
media, Instagram, or instant message, or whatever they are going on with these young people. So much that at times you even try to talk to them, mm-hmm. and they won't even answer you. You can't even go into a deep discussion with your family.
I think that's why, you know, communication experts are now saying maybe there should be a time set aside for family time. Mm-hmm. Like to say, today we are all not on our phones. Today is a family day.
It's a family day.
We're going to be talking one-on-one, just like you and I are doing, PJ.
Yes.
So it would be interesting to hear from our listeners how they are managing social media platforms within their own families
at their workplaces, mm-hmm. in socially, everywhere else in their lives.
Yes.
Yeah, lamhlanje uhlelo lwethu asihluzeni bomama. Sithe sike sihluze udaba lolu lokusetshenziswa kwezinkundla zebulenjini okuthiwa yi-social media. I-social media igoqela o-WhatsApp, o-Facebook. Sizwa kuthiwa okunye kwangikhona okuphuma kuzinkundla zona lezi sokudilize imizi.
Mm-hmm.
Abanye vele sebefayila for divorce, sebesehlukana ngenxa yokungaziphathi kuhle ezinkundleni la. Njalo ingcwethi eze social media zithi zona nxa uvele ule Facebook profile yakho,
mm-hmm.
asithathe iFacebook kodwa ayisiyo yodwa inkundla. Umele ube le Facebook profile eya business, umele ube le profile eyangekhaya, mm-hmm. eyoku-interacta lezihlobo labangani. Kodwa ukwehlukanise lokho kokubili. Ikho-ke namhlanje sithi thina lina asinikane amacebo ukuthi vele liluphatha njani udaba lolu olwe-social media. Lusebenza njani ezimulini zenu, kuma-business, kumankampani lapho elisebenza khona, kumbe njalo emisebenzini yokuzilibazisa,
mm-hmm.
likuphatha njani. Kungabi ngokulimaza imuli, kungabi ngokulimaza wena.
Aiwa, Iroida maPJ, nasi muchirongwa chedu, chemadzimai, turi kutarisa isu, zviri kushandiswa pazvivhitivhiti zvakawanda, zvatinoti social media platforms, zvakadai seWhatsApp, zvakadai seFacebook, vamwe vanoitawo Twitter, asi isu tati kurei. Tinowanzoshandisa zvedivo vana WhatsApp navana Facebook kuti vakushandiswa sei.
Ulavo Snapchat.
Periscope. Akati one day, PJ. Asi tinoda kutarira kuti izvi zvinhu zvakadai zviri kushandiswa sei mudzimba uyezve mumuri. Tiri kunzwa tambinge tichitaura nenyanzvi dziri kuti dai zvaigona madzimai. Muchiti imi kana mune Facebook profile yenyu inoita zvebusiness, mumbonangana neizvozvo. Kana mune profile yenyu inoitawo zvekungoyanana nevamwe, vamwe vanoshandisa iyo social network kutsvagawo vamwe vekutandana navo, vatingati vamwe vanosangana paFacebook vachizorora naPJ vachichata. Tinoziwo vamwe shamwari dzedu zvakaitika kwavari, asi kashoma. Asi nyanzvi dziri kuti izvo zvino unofanira iwo kunge uchiziva zvauri kuisa pasocial media, nekuti kakawanda vanhu vachibva varatidza kuti vakatsamwa kana kuti varambana kana kuti vatukana nababa mudzimba zvokandwa paWhatsApp, zvokandwa paFacebook, mangwana zvozodzokazve kuti uchitaurira vanhu vaiwe kuti aiwa taakuyanana zvonetsa. Asi PJ, taita rombo rakanaka nekuti tine munyarikani wedu wekutanga, muzvare Nyaradzo Mavindidze. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Muzvare Mavindidze. Ehe. Imi mtu nona kuti muri nyanzvi panyaya iyo ye social media uyezve tambenge tataura nemi zvedu pane chimwe chirongwa chedu asi chimbotisanangurirai takatarira iro gore rino ra 2016 zvii zvamungayambire madzimai nyanya nekuti chino chirongwa chemadzimai kuti vaite panyaya iyo yekuchengetedza unhu hwavo pa social media ingave iri WhatsApp kana Facebook.
Changa tambokuri kuvaziva tikati chekutanga mudzimai anofanira kuziva zvaari kutsvaga zvaari kuda kuwana pasocial media haungongwere kana haungosvika pasocial media usina chinangwa kana chikonzero saka munhu anofanira kuziva objective inonzi objective pachirungu kuti ari kutsvagei pasocial media ari kuda kusimudzira bhizinesi rake here kana kuti ari kuda kuvaka socially kutandara nevamwe kana kutsvaga shamwari kana rido pasocial media saka munhu anofanira kutanga aziva chaari kuvinga aziva chaari kuvinga oziva vanhu vaari kutsvaga vaari kuda kuyanana navo netandara ravo oziva sekunge mazera ape vanhu anoda kuyanana navo vachamupa rido kana shamwari kana bhizinesi oziva kuti vanhu muzii vari mhere kana kuti vakadzi oziva kwavanogara kuti nyika dzipi dzavanogara nekuti social media haingori yemunzvimbo vaunogara chete aziva izvozvo ochitanga kugadzira nhoroondo yake nematauriro ake inonzi meseji pachirungu inoenderana nevanhu vaakanangana navo kuti akwanise kuwana zvaari kutsvaga kubva kune vanhu vavo saka ndosekutanga tinofanira kuza mudzimai gore rina 2016 kana achida kubudirira pasocial media kechiri anofanira kuramba aine soko rakangonangana nechinangwa chake kwebadi kwete kuenda kuriboshe kana kuridhiribhari anofanira kuita focus emeseji yake yaari kuda kuendera nayo inonangana nezvaari kuda kutaura pane vamwe vane mabhizinesi embatya mafashion bloggers vanoenda pasocial media pangava pafacebook kana patwitter kana vamwe mablog saka nhoroondo yavo inenge ingori yembatya pese paanotaura anotaura nezvefashani nezvekupfeka mapicha ese aanoburisa anenge achienderana neizvozvo kwete kuti mumusi wezombobva wobuda akutaura nezvematongerwo enyika kana kuti nezvevana kana dzimwe nyaya dzemadzimai zvinokonzera confusion pati vanhu vanenge vachiteerera vachimuteera saka kana munhu anoda kubudisa anofanira kuva ari consistent achiramba achifamba nenzira rimwe chete neshoko rimwe chete kuti vanhu vanoziva kuti nhasi vakakusangana naye pasocial media zvaanga ari nezivo nemarimezero negore rapera ndezvavanodi ndezvavanoshandani nazvo pasocial branding tinotaura nezvecococola nyika dzakaoma muzimbabwe hapana musi wamakamboona cococola yaiswa bhodheri yekarini ndeamabhodheriaaicococola cococola inongoramba iri cocacola chero akauya havari mabhodheri 500 nekuti hakuna mabhodheri asi hazvichinge saka ndizvozvo nemudzimai wanhasi zvaanoita pasocial media zvinofanira kunge zviri consistent kubva vanotanga gore kusvika pachipera gore tinofanira kungoziva kuti uyu munhu ndezvaari ndezvaakamirira nemafamiri ake.
Maybe on that same note, Ms. Mavindidze, let's say your image has really gone bad. You have messed up on social media. Is it repairable? Tell us, what are the steps that people out there can take? Let's say the image really, they messed up.
I think that time and time again, we fail because we're human beings and we mess up. But I think the first part is acknowledgement and humility. Sometimes when they become proud and arrogant about it and hide from their mistakes. I think the first part is acknowledging the mistakes and being humble. And then coming up with a strategy of regaining your placing back. The only problem, though, is you have to be patient because you must gain it back quickly. Once trust is lost in a brand or an image, it's not easy to restore it. And you have to be willing to work very hard to reassure your followers on social media that your brand is consistent, it's self-assured, and it can be trusted. But it is possible to regain your brand, but you have to work very hard. But the first part is acknowledgement and humility.
Thank you very much. If you may just hold on, please stay on the line. Miss Mavindidze, PJ, tanzwa kubva kuna Mai Mavindidze. Vari kuti, kana I Coca-Cola chaiyo kunyangwe zvinhu zvaoma sei kana munyika. Hauzoona vaisa bhodhoro retarino.
Haichiko here tarino kuzimbabwe. Hai, mungasenda, sesi pakati kohlelo lwetu. Hoti siqale legacy yetu eyakuqala. Eqakathekileyo or unkosikazi Dr. Zihobe siyakwamukela kuhlelo. Ye. Kunjani mama?
Ngiyaphila kunjani mina?
Hayi siphilile. Uyizwile indaba esegudwini lapha. Unkosikazi Mavindidze ubesakhuluma lapha esithena na. Kumele nxa usiya ku-social media la ube kwazi ukuthi nana uqopheni uhloseni ukuthi uze uye ku-social media ungaphongi ukuzichaya nje ebantwini kungela sizathu yikho ke thina abanye ngathi abantu abaningi engxenye baya ku-social media ukuthi bakhulumisane labemuli abakhatshana lakhatshana ngoba i-social media sisibambanisile labantu abaseBhilithane, abase-Australia, abase-New Zealand, abase-Zimbabwe. Kube seduzane ukuthi likhulume and chat ku-WhatsApp, ku-Facebook, la kwezinye inkundla. Ikanti-ke, kuba lo mehluko okuthi kuba lengozi. Yokuthi nxa usubuyile lapha ku-social media, suthatha ama-photos akho, ama-videos. Kulamanye abanye abaphuma sebenqunu. Bengagqokanga kuhle. Khonokho kuya kukhipha isithunzi sakho. Wena uyibona njani Lindaba?
Ngiyabonga.
Yeah.
Okokuqala ngifuna ukutshela ukuthi ngimina ngijampela isitimela phakathi kohambo. Angiqaliselanga ekuqaliseni kohambo. So angizwanga ukuthi abanye batheni.
Hayi
kubili ngiyavuma i-social media into eqakathekileyo kakhulu. Abantu bafanele wazi ukuthi isebenza kanjani. Silabo Facebook, silabo LinkedIn, silabo Twitter, silabo Instagram, le WhatsApp. Konke kusebenza ngendlela. Wena oyisebenzisayo ufanele ukuzibuza ukuthi nizama ukuthi ngiyenze kanjani.
Yeah.
Take for instance, mina is a woman who loves my profession. When I look at into ezinjengabo LinkedIn, ziyangisiza ukuthi bambanisela abanye abanjengami sishare izinto ezinjenge information ama links ama resources kuyangikhulisa ngaleyo ndlela so lami ngiyabe ngifuna ukuthi nibambane labanye abanjalo ukwenza ukuthi lami ngikhule entweni engifuna ukuthi ngizenze.
Yeah,
but at the same time siyazi ukuthi i-social media uma singazange sinanzelele silakho ukuthi sizilimaze futhi njengokutsho kwakho ukuthi uma umuntu uposta izithombe zabantu abanqunu uzama ukuthi kulabantu abazathi befuna ukuthi balwise wena uma bekwanisele ukuthi bazibamba lezi zithombe bazaziphosela ngamabomu ukulimaza wena and la ufanele ukuzibuza ukuthi uma izithombe zonezo uziyekela zonke uphuma uvele usenzelani uyakusithi kuzaphetha ngani. So yingozi efanele ukuthi siyiqaphele. And then kube le ways ezokuthi sikhonekthe ngokuhle ukwazisana ngempilo ngoba umhlaba mkhulu kodwa i-social media isisenza ukuthi sibe able to touch base. Sibe able ukuthi siqoqisane, sishare, sitshenisane. Nina, say i-example for instance, mina bengichadisa intombazane wami ngo-August last year.
Yeah.
Kwaba le i-members of the family abangane, they are all over the world. Umhlaba usumncane. And ungeza kukhumbula ukuthi wonke umuntu angafike entweni enjalo lanxa befisa. Kodwa ngenxa ye-social media, besinakho ukuthi sibe le link to a site where people could post ama-messages abo, where people could see pictures or, you know, of what was happening. Abangene lisanga ukuthi bafike kulowo mthimba. So we are susiza ngalezo ndlela.
Yeah.
And then silabo WhatsApp. Khathesi almost anyone is able to, as long as they have access to certain tools. they are able to send messages quickly ngo WhatsApp. Into everything I have done.
Bazijabaze bagcine sebezibonela impilo yabo.
Kusasa ngoba sebezichaphaza. Kwesikhathi benza izinto bengananakananga kakuhle. Esikhathini umuntu uthi ngikhawulise uzivane, kodwa ugcine usuzikhawulisile wena. Ukuthi uzichayile ebantwini.
Yeah, using the media, the social media, irresponsible. Irresponsibly.
And then also, of course, we have other issues like Instagram.
Yeah.
Ama pictures, they tell stories. Kwesinye isikhathi abantu kabananzeleli ukuthi umfanekiso uthini sibili. Uba misinterpret. So kumele sibe careful. Siqaphele sibili ukuthi sifake izithombe ezinjani. Sizame ukuthini.
Ubamba khona lapho siyaqhubeka ngohlelo. Kodwa ke sike sinike ithuba uMavelas ukuthi udobha lapha lalapha yana ngubonile.
No, the little I could pick up is our guest here is saying that they were able to use social media to actually put together her family who are from different countries, I think.
Yeah.
She was saying that she
for a wedding.
So yeah. That way it was used in a very progressive manner. But also she's complaining that Instagram, sometimes you find picture, you know, usually the young people posting very inappropriate pictures. So in that regard, you know, we need to maybe carefully guard our young ones when they go on social media. But PJ, while we're on that note, maybe let's take a listen to Knox with a song called What's Up. He's complaining that he is seeing his loved one on WhatsApp, but she's not chatting with him. So he's complaining, just, you know, to lighten up the mood a little bit. We'll go to the music of Knox with WhatsApp.
Eyes and roses. Tapa wasira
baby chimbundi pa phone yako disekere wo seja unoita
Interesting music there, PJ from Knox. He's complaining that he's very upset to see that his loved one is on WhatsApp, but they're not communicating with him. While we wait for our caller, we have a message here from Pamela Sachiwokaterere, who sent us a message on Facebook saying, I think it is better to leave the phone to its owner. That way there will be not so many problems between spouses. I guess she's talking about WhatsApp. Asitinama pungwana. Lindelani wokuchi pinge. Makadiva mapungwana.
Ndofara makadiva.
Ah, tirinani hedu. Muri mapungwana mhlange.
Siwa.
Ah.
Ah, makadiva zvichimusha.
Aiwa, tinoda munobva kuchipinge. Tipeiwo maonero enyu muri kuinzwa iri mugango inyaya yemaWhatsApp, Facebook nezvimwe. Muri kuzvionawo sei? Munozvibata sei mumbatso menyu imi?
Zvinoona kuti vanhu vakapanda kukwanisa kushandisa maWhatsApp asikana kupinda munyika. Vakanyanya kufarira kude kumashandisa vasipa nyaya dzemafaro. Kuri dzakarekera kunyaya dzerudo zvekuti munhu wese izvozvi azhinji angati munhu wese vazhinji vava kumashandisa maWhatsApp vava kufunga kuti akugadzirirwa panyaya dzezerudo izvozvo ndozvakazokonzera kuti vanhu vane nhoni dzavo vokufunga kushandisa maWhatsApp vachikushandisa munyaya dzerudo kunyanya kutikonzeresa kuti vanhu vakuita nyaya dzerudo dzakawandisa nemhaka yekuti vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kufunda nepfungwa dzenyu funhare ndo dzinenge dzakuita jealous ko mama zvavaripo ngavauye pafoni tizwe Alright, aiwa muvene tinotenda zvedu. Alright, aiwa pakanaka. Muvene zvo rakanaka. PJ, some interesting contribution there from someone who appears to be my relative. We share the same totem. So he's saying that I think the people who started using WhatsApp made it seem like it's a platform where you can, you know, use it for love affairs
and communication, you know, between people who are in love.
Yes. So he says now we have to change the outlook to make it that you can use it for business too. Because most people do really use WhatsApp for business as well. But before we run out of time, maybe let's just quickly go back to Ms. Mavindidze. Ms. Mavindidze, you had our caller there just to maybe take us with just 30 seconds. What's your view on what our caller just said on WhatsApp? Hello, Ms. Mavindidze.
I disagree with using WhatsApp for business. I think it's very informal. I get offended when clients or people who want business from me send me on WhatsApp. I think that it's social. Some of it should remain social because that's why people...
On that note, Ms. Mavindidze, we'll just ask you to hold on as we migrate to the internet and would also like to thank our other guest, Mrs. Dorcas Hove. Please stay on the line also, and you can join us on the internet on www.voazimbabwe.com. And thanks also to our listeners who called in, and we hope that you'll come with us on the second half. I'm Marvelous Mhlanganyahuye saying stay tuned.
I'm Praxitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu labo abakade besilalele emsakazweni. Kodwa ke labo abangenelisa ukuya ebulenjini lokho esiqhubekela phambili ku www.voaindebele.com. Praxitis Jeremiah.